manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu gunyana 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Of course, zvinoti tichisei kana sinzi kuma namba akadero tichiona zvakare kuti manamba evanhu vari kubatwa neCOVID-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening nokuti zvinoti
Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubvhenengura mutemo wenyika izvozvo vaidzinga maMPs makanzelas evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isizwe tonga tichiti awa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvinya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo.
MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende.
Kwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vakange vakagara. Uyezve vari kutarisira zvikuru saka aiwa vakomana vari kudzwa manyukunyuku nesuwo varairidzi vacho tiri kudzwawo manyukunyuku management yese iri kudzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveutano dzinoti dziri kunetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nechirwere cheCOVID-19 zvikuru muzvikoro. Izvi zvinotevera mashoko akaburitswa nezuro nebazi rezveutano ekuti vanhu vasere vakafa neCOVID-19 uye vamwe mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 330 vakawanikwa vaine COVID-19 nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 229 kana kuti zvikamu makumi matanhatu nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 69% vana vechikoro. Mumashoko aro bazi rezveutano rakazivisa kuti vana vechikoro makumi maviri nevatanhatu vakawanikwa vaine denda iri kumashanaland East, makumi maviri nevasere kuMidlands, gumi nevana kumanikaland, kuchitiwo makumi mana nevasere kumasvingo. Kudunhu reMatabeleland North vana makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine COVID-19 mumwe chete kuBulawayo kuchizoti makumi masere nevapfumbamwe kumashanaland Central. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kubva pakavhurwa zvakare zvikoro musi wa30 Nyamavhuvhu gore rino kusvika nezuro vana vechikoro chiuru nemazana maviri ane makumi masere nemumwe kana kuti 1281 uye varairidzi zana nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 131 vakawanikwa vaine COVID-19 nyika yose. Vamujiri vanotiwo huwandu hwevana vari kuwanikwa vaine COVID-19 huzhinji huri muzvikoro zvine vana vanogara pachikoro kana kuti maboarding schools. Vanotiwo havadi kuendeswa kuzvipatara vana ava sezvo vasiri kurwara zvakanyanya. Vamujiri vanotiwo bazi ravo riri kuzivisawo nyika yose pamwe nevabereki vane vana vakawanikwa vaine denda iri kuti vasatya zvavo sezvo pari kutorwa matanho akakodzera ekuchengetedza utano hwevana vane COVID-19.
Bazi reutano nekurerwa kwevana rinoda kuzivisa vateereri nezvinyorwa zveCOVID-19 nevari kunzi makesi zvikoro zvose nyika yose kubamuzwa zvafu kubamuzwa 30 August 2021 kubvira muswa 23 September 2021 kwavanhu vakwine 1,181 vana kwozoita 131 maticha avo vakatesta positive kucovid-19 nyika yose asi izvi uwandu hwezvirwere izvi zviri kuripotwa zvichibva atingati maboarding secondary schools nyika yose zvichipfurikidza nesurveillance iri kuitwa mounted neministry vachibatana pamwe chete nebasi reprimary nesecondary education ivo vari kushandisa yatingati joint operational plan for the coordinated prevention and management of COVID-19 pandemic kuzvikoro zvose munyika ino.
Saka iwo macases kana kuti urwere huri kuwanikwa muzvikoro hwakasimba zvakadii vamujiri?
Zvinyorwa zvese zvemacases esewayaya macase atingati ari mild asingadi kuti vana vaende kuzvipatara. Hapana kana mwana watakarasikirwa naye pane zvose zvakarekodwa izvi. Naizvozvo ndinangoshuvire kuti izivise vateereri nevabereki kuti hurumende iri kushingaira kuti iite zvainokwanisa kuti zvirwere izvi zvange zvisingachatashuki zvikoro nenharaunda yakatenderera.
Saka matanho api ari kutorwa nebazi renyu kudzivirira kupararira kwedenda iri muzvikoro imomo nemunharaunda dzakapoteredza?
Hurumende iri kuincreasa yatikati increase COVID-19 testing of all the suspected cases on site. Ozoita zveisolation nemanagement of all cases in the affected schools. Nokwarandaina all the learners that have been exposed in their schools. Hurumende yatikati restriction of movement kupinda nekubuda kweatingati affected learning institution kana zvikoro kusvika pasisina macases ivayo. Zvichireva izvo kuti even vabereki havasi kubvumiswa vashanyire vana. And there's a vaccination of eligible population within the schools in a surrounding community zvikuenderera mberi nekudzidzisa nharaunda nezvikoro nenyaya yeCOVID-19. Asi bazi reutano rekungokurudzira kuti muzvikoro imomo zvakangova zvavanga zviine macases nemacommunities kuti varambe vachiita izvo zvinosungirwa WHO kuti vaite.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7. Vakaumbwe wegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kunyange hazvo zvichityisa kuti vana vechikoro vari kuwanikwa vaine COVID-19 wakawanda, zvakati siyanei pakati pemunhu anowanikwa aine COVID-19 mushure mekuvhenekwa asi iye asina chaari kunzwa neuyo anowanikwa aine denda iri mushure mekunge arwara.
Of course zvinoti tichisei kana tichinzwa manhamba akadero tichiona zvakare kuti manhamba evanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira. Chatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatwa paroutine screening, nokuti zvinoti siyanei. Handifungi kuti pane routine screening yatatamboita in the community, any community at large. Saka kana tiroita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga neevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara, zvinoti ipe a false impression. Asi hatingangokurudzira hurumende ndeyekuti ngatisimbisei matanho okudzivirira COVID-19 muzvikoro. Vakatovhura kare against advice yemateachers union and so forth kuti even pakati pavana vechikoro pasawana unobatwa nechirwere ichi, nokuti panozowana umwe unorwarisa akufa, zvikuita tarnish our image senyika.
Asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine COVID-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo, hazviiti here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo?
Kana munhu atoera uzonzi une COVID-19 zvinorovesa ana, nyangwe anga asina chaari kunzwa anototanga kunzwa something changa chisipo. Saka zvinorovesa ana dzevabereki, zvinorovesa ana dzevana vechikoro. Saka panofanira kuwanikwa pave nenzira dzekukansela vanhu vacho vanenge vanzi necovid-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here, tozovabereki the correct picture. Kwete kusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wavo wanzi akabatwa COVID-19 ari kurwara here kana kuti asi kurwara, kunzi haaoneki, vabereki vangogara murima kunzi hakuna visitation kunoko.
Itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana-siyana ekudzivirira kupararira kwedenda iroro muzvikoro. Munoona zvese izvo zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete?
Amatanho chaivo avari kutora hapana, nokuti vakagara vachikundikana even in the normal ordinary community. Zvinhu zvese zvoda mari kaizvi. Zvino kana vasina mari yavari kuisa panzvimbo, tichingonzwa vatichachema chema kuti hakuna sanitizer, hakuna protective equipment, hakuna chimamatana, vanotaura vanozvagona sei vasingagone zvinhu zviri basic. Inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei, ngatitorei nyaya tiimuse maoko edu tozvidzivirira tega, vana vechikoro ngavazvidzivirire vega. They are on their own, hapana anovabetsera.
Avanga vari vaimbovegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose vava zviuru zvina nemazana matanhatu kana kuti 4,600. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana zvine makumi maviri nezvipfumbamwe nezana nemakumi matatu nevana kana kuti 129,134. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava mamiriyoni matatu nezviuru zvisere nemazana matatu ane makumi matatu nevashanu kana kuti 3,008,335. Vanhu vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru zana nemakumi mashanu nezvinomwe nemazana matanhatu ane makumi mana nevaviri kana kuti 2,157,642. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. MDC Alliance inoti kana mitemo ikatevedzwa sezvairi, hakuna nhengo dzebato rayo dzingadai dzichidzingwa nemamwe mapato kubva mudare reSenate, reHouse of Assembly pamwe nemakanzuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memutongo wakapiwa nedare reHigh Court nezuro kuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu idzo dzaive dzadzingwa kuti dzimirire vanhu nechimwe chikwata chePeople's Democratic Party PDP, mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati nhengo dzavo dzakasarudzwa nevanhu nekudaro panga pasina chikonzero chekuti dzidzingwe.
Nyika ino yeZimbabwe yaita dambudziko revanhu vandanda pamusoro pemitemo kuda kuvhiringa nekubhenengura mutemo wenyika. Izvozvo vaidzinga maMPs, macouncillors evanhu akasarudzwa nevanhu under MDC Alliance Party vachiti aiwa wazodai wazodai zvisiri pamutemo. So isusu tonga tichiti aiwa mutemo unofanira kunge uchitevedzerwa ende mutemo unozikanwa. Aizvo inyaya yekuvanhu vanonga vachida kupidikudza mutemo nokuti vane masimba vachimashandisa zvisizvo, vachiusa ma state institutions akaita semacourts, parliament neministry of local government kuita zvinhu zvakaita saizvozvo. Saka isusu tonga tichiti hapana munhu aifanira kudai akadzingwa, hapana MP kana kanzira aifanira kudai akatombodzingwa nekuti vanhu vakasarudzwa nevanhu.
Mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vakati vatenda ibiti vasettlement Chikwinya vaimirira Mbizo, vaWillias Madzimure vekambuzuma, vaShelisile Mahlangu vaimirira Pumula, varegai Tsunga vemutasa South navakutsatsapulu vaimirira Ngulumane vadzokere kuve nhengo dzedare reHouse of Assembly vachiti PDP yakadzinga vatanhatu ava haisiyo yakapinda mumubatanidzwa weMDC Alliance. Mumwe wavaive vadzingwa ava vaChikwinya vaudza Studio 7 kuti hakuna chavanonyanyopemberera pamutongo uyu sezvo kasirike kutanga mutongo wekuti vadzokere pazvinzvimbo zvavo asi vachivharidzirwa nevanhu vasingadi kuti vamiririre vavakasarudza.
Hatina chatinonyanyokupembera judgment yavamafusire nekuda kwekuti haisiyo yekutanga yatima MPs eMDC Alliance akange apinda mualliance ari under PDP adzokere kuparlament kavake chitatu. Takambotanga tanzi tidzokere, varukanda vakaapila, tikazonzi tidzokerezve, speaker of parliament akaapila izvo, tanzi tidzokerezve, hamino achaapila. Pakati pavo vanhu vasingadi kuti vamiririri vevanhu vakasarudzwa neruzhinji rweZimbabwe mumaconstituencies avo vadzokere muparlament.
VaChikwinya vatiwo chakavakoshera pari zvino kushanda kuona kuti mutungamiriri wavo Vanelson Chamisa vakunda musarudzo dziri kutarisirwa muna 2023.
Ira rava mudandare iye zvinandare iye zvino rava rokuti mukomana ngaapinde hake mukomana. Kana vachamisa vasina kuenda ku state house hazvibetseri kuva kansela, hazvibetseri kuva MP. Inongova remekedzo yavanhu vakavhotera mumbizo, vakavhotera kuHarare East, vakavhotera kuKambozuma kutingonovamiririrawo tipedzise kuti tigadzirire nyaya yekuti mukomana apinde, vachamisa vapinde mustate house. Ndokuti macouncillors nemaMPs vashande zvakanaka munyika ine mutemo.
Mutungamiriri weMDCT vaDouglas Monzora vati havanei nemutongo wakapiwa nematare nezuro, uye vachiti havanei nezvinoitika kubato rePDP, uye bato ravo ranga risinei nekudzingwa kwevatanhatu ava.
Hatisiriso takabvisa vabiti muparliament nevamwe vavo, vakabviswa nebato ravo rePDP. So isu hatinei nezvakaitika ikoko.
Munyori muPDP inotungamirwa namai Lucia Mativenga vaBenjamin Rukanda, vanova ivo vakanyora tsamba vakamirira bato ravo rekudzinga nhengo dzeNational Assembly idzi, vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vaziviswa nemagweta avo zvakabuda mudare nezuro.
Ya, ndina chokutaura at the moment nokuti handina zvandinazvo.
Vachibvunzwawo neStudio 7 kuti vachatambira here nhengo idzi, mutauriri wedare reNational Assembly vaJacob Mudenda vati vanga vari kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, uye vachazotaura nezvenyaya iyi kana vaverenga mutongo wakapiwa uyu. Muna kubvumbi gore rino, mutongi wedare repamusoro Justice Emmy Tsanga vakapa mutongo wekuti vatanhatu vadzokere kudare sezvo kudzingwa kwavo kwainge kusiri pamutemo. Asi varukanda vakabva vaisa chikumbiro mudare reHigh Court chekuti mutongo waJustice Tsanga usashandiswa. Mutongo waJustice Mafusire unokomekedza kuti vatanhatu vadzokere mudare reHouse of Assembly. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain iri kunyevenutsa mitemo yayo inobata chirwere cheCOVID-19 zvikuru kunyika dzemuAfrica dzinonzi dzine chirwere ichi chakanyanya. Kunyanga hazvo South Africa iri kuona huwando hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uchidzikira. Nyika iyi ichiri panyika dziri kurambidzwa neBritain kuti vanhu vadzo vaishanyire. Izvi zviri kuvhiringa zvikuru upfumi hunowanikwa kubudikidza nekushanya nekushanyirana kwenyika iyi, uye zviri kuvhiringawo veruzhinji vanoda kushanyira hama dzavo kuBritain. Munhu mumwe chete akafa nezuro uye vamwe vanhu gumi nevaviri vakakuvara nezuro wakare mushure mekunge mumwe murume arwisa nepfuti chimwe chitoro muTennessee nezuro masikati. Murume uyu akazowanikwa akafa mushure mekuzvipfuura ari pachitoro ichi. Muzinda weZimbabwe kuBotswana wakapa makambani emabhazi matanhatu mukana wekuti atange kutakura vanhu pakati peBotswana neZimbabwe, kunyanga hazvo mabhodha achakavharwa. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Hurumende yakavhara mabhodha ayo nenyika dzakaitenderedza dzinosanganisira Botswana, Mozambique, South Africa, Zambia pamwe chete neNamibia munandira senzira yakuderedza kuparara kweCOVID-19, izvo zvakaita kuti vemabhazi ava vasare vasina chekuita. Kushaya chekuita uku kwakaita kuti varidzi vemabhazi aya muBotswana vasare vonhonga svosve nemuromo, izvo zvakaita kuti vakumbire muzinda weZimbabwe kuti uvape mvumo yekuti vatange kushanda. Mukuru anoona nezvematongerwo enyika nekuvandudzwa kwezvoupfumi pamuzinda weZimbabwe muBotswana vaFrancis Chimina vanoti varidzi vemabhazi ekwaElephant Transport, G&M Mambi Travel and Tours, JH Zikali Motorways, Madix Logistics and Travel Tours, Sabelo Transport pamwe chete neTP Transport vakapiwa mvumo yekuti vatange kushanda. Kunyange hazvo mabhodha eZimbabwe asati avhurwa, vachimina vanoti muzinda wavo wakabvumira mabhazi aya kuti atange kufamba senzira yekudzivirira kupinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanoti varidzi vamabhazi aya vanofanirwa kutevedzera mitemo yakadzikwa nehurumende yeZimbabwe mukuedza kudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19.
Saba iyoyo yakatotaura zvakawanda ndemondongaizokumende COVID-19.
Mukuru weGNM Mambi Travel and Tours vakubona mam Mambi vaudza Studio 7 kuti kambani yavo nedzimwe shanu dzakaita muonera pamwe chuma chemuzukuru mukukumbira mvumo iyi mushure mekuona kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvoshaya chekufambisa pakuenda kumusha nekudzokera kuBotswana.
Yari makanyela neilo kuri kana yedu yakabva pakuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muBotswana izvo zvinoda kubuda nekupinda munyika ino. Saka vaitinetsa siku nesikati vachibvunza kuti tiri kutanga kutakura vanhu rini, izvo zvakaita kuti tiise chikumbiro chedu kumuzinda weZimbabwe.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mumusha weHabane uyo uri pedyo neguta reHaburoni muBotswana, Muzvare Sarudzai Furirai, vanoti urongwa uhu chabatsira Samare sezvo dambudziko rechekufambisa ranga ronetsa zvikuru.
Zvinhu zviri kufadza zvakanyanyisa kuti tizive kuti mabhazi akutanga kuchifamba kuenda kuZimbabwe. Zvinhu zvakationera zvikuru vamwe sesu tisina mota zvanga zvisiri nyore kuti tiende kuZimbabwe. Zvakafanana nekuti taichiti ukafirwa nehama yepedyo tanga tisakwanise kuti unonosvika unobatana nevamwe. Zvinhuva zvataisiita mabhazi achifamba sava zvakationera zvisingatomboiti.
Nyanzvi dzeupfumi dzinoti kuvhurwa kwamabhodha kuchaita kuti vanhu vazhinji varerukirwe neupenyu sezvo vanhu vakawanda vachirarama nekutenga zvinhu kunze kwenyika izvo vanozotengesa munyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Munhau dzemitambo. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League kana kuti PSL vakagadzirira kudzoka kwemitambo zvekuti vatononokerwa nekutanga kwayo. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Varairidzi vezvikwata izvi vanoti vakagadzirira zvakakwana zvekuti vatambi vavo vakatomirira kupinda munhandare zvekare. Murairidzi weDynamos Tonderai Ndiraya anoti gadziriro yavo yasvika pamusoro-soro zvekuti mhuri yese yeDimbare yamirira kutanga kwemitambo iyi.
Vakomana vedu ndingati chikwata chedu chiri kufara zvikuru nekudzokera kubasa mushure mekunge vange vakagara uyezve vari kutarisa zvikuru. Saka aiwa vakomana vari kunzwa manyukunyuku. Nesuwo varairidzi vacho tiri kunzwawo manyukunyuku. Management yese iri kunzwa manyukunyuku uyezve vatsigiri vedu vari kufara.
PSL yaronga kuti makundano echibuku Super Cup adzoke musi wa29 Gunyana, mitambo yeleague ichitanga musi wa30 Gumiguru. Murairidzi weBlack Rhinos Herbert Maroa anoti panguva yekumiswa kwemitambo vakapa vatambi vavo hurongwa wegadziriro wekutevera zvekuti vamirira mitambo yemakwikwi.
Takapa vatambi vedu programu yekuti vaite vari kudzimba dzavo. Vaona panoda kugadzirisa vodzoka pane fresh mind uye vese vakaenda vakakuvara vodzoke vapore tikwanise kusimudza chikwata chedu cheBlack Rhinos tikwanise kupedza mwaka tiri pakanaka.
Black Rhinos iri mugungano rimwe chete neTenax Manika Diamonds pamwe neCranbourne Bullets makundano echibuku Super Cup. Asi murairidzi weTriangle Taurai Mangwire anoti iye nevatambi vake vari kuda kushandura matambiro avaiita mitambo isati yamiswa nemhaka yechirwere cheCOVID-19.
Tange tisiri kutamba zvakanaka sechikwata mukombe makwikwi echibuku. Itarisiro yedu kuti pachaenderera mberi mitambo tichakwanisa kuzvisumudzira tigokwanisa kuenda kune chimwe chinhano chemakwikwi iwawa. asi zvinoda kushandirwa zvakanyanya tichigadzirisa mosho dzatanga tinadzo.
Anorairidza Cranbourne Bullets Nesbet Saruchera anoti sevanhu venhabvu vanokwanisa kupinda munhandare chero nguva vachikwikwidza zvakasimba. Makundano echibuku Super Cup akamiswa nehurumende muna chikunguru zvichitevera kukwira kwehuwandu hwevanhu vanga vachibatwa necovid-19. Asi hurumende kutanga kwemwedzi uno yakabvumidza mitambo yese kuti itambwe mushure mekudzikira kwecovid-19. Murairidzi weHerentals Kumbirai Muti Wekuziva anoti zvasaririra kwavari ivo varairidzi kugadzira zvikwata zvinokunda.
Asi zvakanaka chose kuti mitambo yenhavo idzoke. Zvasarira kwatiri sevarairidzi vezvikwata kuti tigadzire zvikwata zvinokwanisa kukombita.
Ndiraya anoti ari kufara zvikuru kuti nguva yekufadza vateveri vavo yadzoka.
Tichaedza nepatinokwanisa kuti titambe tifadze vanhu nyanya vanotitsigira.
Chikwata chinotora mukombe weleague chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCup Champions League chinhano changa chiine FC Platinum gore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke anoti ane nziyo dzakawanda dzaari kunyora uye dzachatsikisa munguva pfupi inotevera. Manyeruke uyo akakokwa neChristian Fellowship International kuTexas muno muAmerica anoti akafara zvikuru kukokwa kuchiitiko ichi. Ngatinzwei hurukuro yaaita naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchembera nokukura ndakura chose asi nokuda kwokuti ndinozvichengeta ndiri mushoko ramwari uye ndisina zvibatabata zvakawanda nokungodya izvatunhu chumwe tisingaiti zvakanaka. Ndosaka Mwari vachindichengeta nokukudza Mwari zvikuru kubvira kwandakabvira ndichingokudza kubva kuvabereki kusvikira pandiri pano nhasi. Ndakangodzidziswa kuti unofanira kunyaranyika kuti nyika igokunyarawo, unofanira kuve norudo kuvanhu kuti vagoitawo rudo kwavo. Zvo ndinofunga kuti ndokuchengetwa kwandiri kuitwa naMwari kuti vanhu vadzidze kuti kukudza hama dzedu dzomunyika muno nedzimwe nyikavo kwatinenge tichikokwa tichienda saizvo tiri kuno kuAmerica zvakanaka izvozvo. Zvinopisa mazuva akawanda anyika nokuda kwokuti unenge uchigamuchira vanhu sokuuya kwa ndiraichakwaupi. Ane mungu vandinobvunzwa haunetse here nokumoreswa nokutorwa mapicture murodhi zvakadii zvikadii, haunetse here nazvo? Ndikatikweti handinete nazvo nokuti vana vamwari ava vanenge vaita mufaro vakasangana neni nokuti ndinogamuchira vanhu sokuuya kwavanenge vaita kwandiri. Saka ndinongofanira kuramba ndakadaro kusvika Jesu anditsokera.
Ndakotitsanhurirawo rimwe retinbatsiunzwa kune avo vangada kunzwa kuti vachiri kugona here baba Manyeruka.
Ya chokwadi ndichiri kugona imbaiti ndakukurudzirai chipo chinoti anosimudza marombe kubva muguruva. Anosimudza marombe kubva muguruva ari wacho anoshamisa.
Ei ari wacho kamutsakunanzva aka kukame rumwe rwiyo rwiyo runoimbwa pamichato kana panenge paitika zvinofadza chimboti senzira iroro dzinga.
Uyo anga ari muimbi ane mukurumbira Mechanic Manyeruke achitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 ari kuTexas muno muAmerica. Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi mune zveutano dzonetsekana nekukwira zvakare kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 zvikuru muzvikoro. MDC Alliance inoti dai mitemo ichitevedzwa sezvairi hakuna nhengo dzayo dzingadai dzichidzingwa muparamende. Varairidzi vezvikwata zvenhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vanoti vakagadzirira kutanga mitambo yenhabvu mwedzi unouya. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nao dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuMbandula 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Lanxa uhulumende esithi abantu bengakhathazeki ngokukhuphuka kwenani labatholakala bele COVID-19 ezikolo, ababalisi bakhala ngokuthi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo.
What we are, the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli ezikodlwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu, kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume efolosi.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdomo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Nanxa inani labantu abatholakala bele COVID-19 elizweni jikelele likhanya lisehla ngokukhuphuka kwenani labantwana lababalisi abatholakala belegcikwane leli ezikolo selokhu zavulwayo mhla ka 30 nyenwe bele COVID-19 ngokutshona kwelanga layizolo kuphela, ezikolo elizweni beliphezu kwenkulungwane eyodwa i-1.2000, kuthi elababalisi liphezu kwekhulu i-131. Iningi labatholakala belegcikwane leli ngabasezikolo zemaphandleni. Ugatsha lwezempilakahle luthi ngokutshona kwelanga layizolo phakathi kwabantu abangamakhulu aphezu kwamathathu i-330 abatholakale bele coronavirus elizweni abaphezu kwamakhulu amabili 229 ngabafundi lababalisi. Isikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri utshele iStudio 7 ukuba uzulu engakhathazeki ngalumbiko ngoba uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuthi leli gcikwane alidali umonakalo omkhulu ezikolo. UMike Hove Studio 7 uxoxele unkosazana Sokoluhle Ndlovu ongumbalisi ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende Mantofu uthi wafaka impahla yonke efunakalayo ejonge ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19, uthi abafundwana besikolo ama-mask i-PPE balayo, njalo ama-testing facilities ezikolo konke okufunakalayo kukhona. Kuyini elikubonayo ezikolo ikakhulukazi emaphandleni?
Ngoba kunje sasikhuluma abanye abantwana bakhona abantu abasemaphandleni abala ngisho ama-mask lawo ama-mask lawo ukuthiwa umnyaka ophelileyo uvula umnyaka wesikole umnyaka ophelileyo ngo-October selunyaka angakho kuthiwe ukuthi isikole kodwa sike kuphelele semaphandleni konke lokhu asika kubona
njalo futhi uhulumende uthe abazali babe yibo abakuthi impahla leyo yokuvikela i-COVID bayayihlanganisa into ezokugeza izandla. Kodwa sibaqhayele lapha abazali bathelezisa ikakhulu abaningi bevandele bengenzi ukuthi ngesikhathi kuvalelwa kwe-lockdown bengenzi lutho. So angeke benelise ukuthi bafutise ukuthi bathole imali leza zokuthenga into zokuvikeleka babhadale ama-school fees kungazima ebazalini. Njalo futhi izikolo kunjebe zivalile, izikolo zivalile kunjebe kungela mali engenayo phakathi. So isikolo sezithenga izinto ezingabe ziqakathekile ekuqhubeni imfundo. Njalo sebesikela ekuthengeni into zethu lezi ezinjalo ezokuvikela i-COVID-19.
Sesikhangela-ke uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni elivikela i-COVID-19. Siyabona ukuthi uhulumeni laye useqalisile ukuhlaba abasakhulayo abaphakathi kweminyaka 13-18. Njengababalisi likubona njani lokho?
Thina njengababalisi siyakwamukela kakhulu lokhu ukuhlatshwa kwabantwana lobo, ngoba kube kunzima kithi ukuthi sithina ngapha sihlabile ngapha ke sesiyaphinda siyahlaba umuntu ongahlabanga. Sikuloku siba nzima kakhulu. Kodwa thina into esiyalayo nje ukuthi abantwana ukuzaba ukuthi kuzaba yinto ezathi abantwana ukubanje ngamandla ukuthi bayehlala phasi sithi abantwana labo bebenze babelalo ukuzikhethela ukuthi bahambe bayehlatshwa ukuze sibe kuvikeleke konke mina umbalisi kuvikeleke konke kubali lomntwana esikolo.
Yabo. Bengizokuthuthukisela amazwi akho okugcina.
Alright, amazwi okugcina lapha kubabalisi abazali nabantwana yikuthi nje sekumele nje sijayele ukuthi i-COVID leyi inkuhlane lonke zahlala silawo. Asazi ukuthi lapho zaphila khona kunini, ngoba ngukuhlane lokhana ukuthi ukushele kusakhatshana. Njengami ababalisi abantwana abazali asizigcinele kuhle silandele imiklomelo yafakwayo ukuthi siyilandele ukuthi sizivikele. Njalo abenelisa abalesifiso sokuyahlaba siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayehlaba ukuthi bazivikele izikuleli ikhorona. Nalaba abahlabi kodwa bebona ukuthi banjani bayalandela iy'ndlela ezizabavikela ukuthi bengabanjwe ngomkhuhlane. Njalo belandele ukuthi bengathileli abanye lo mkhuhlane uma sebengali bawutholile.
Lo unkosazana Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi obexoxa ecingweni lo Michael we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe kangeneli emsebenzini wabomahluli, njalo indlela abakhethwa ngayo iqondile ngoba bavivinywa emphakathini kuma-public interviews. Wethule amazwi lanamhla embuthanweni wabomahluli bamazwe wakumhlubulo wezansi e-Afrika, we-Southern African Chief Justices Forum, lomunye owabomabhalani obuqoqwe ngeleZambia leleZimbabwe edolobheni le-Victoria Falls. Umphathintambo obona ngezemthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi utshelele umbuthano ukuthi imithethwandaba yonke elizweni izasebenzisa imitshina yobulembu ukuthetha amacala ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo, umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga uthe leZimbabwe selenelisile ukuthi imithetho elikhulu lamashumi amahlanu i-350 ihambelane lesisekelo sombuso. Ukuhlaziya ukukhulunywa kulombuthano obulendikimba ethi Judiciary and the Technology in Africa, sixoxa loMnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Aza akhulume khonoko umongameli kutsho ukuthi ubephendula inkulumo ezithize ezisolayo, usethola-ke inkundla yokuthi azigeze kumba zami ukuzihlambulula kulezo nkulumo. Ngenye imini ngizakhuluma ngesilungu wathi, we are the army, we are the police, we are everything. Ekhuluma engumongameli esekhohliwe ukuthi amandla okuphatha ilizwe kumele ahlukaniselwane ngezigaba zazo zontathu: uhulumende, i-executive, iparlamende, i-legislature, i-judiciary, lezi ebamba ezomthetho. Kwenza ukuthi abanye bethu singakukholwa khona lokho asekukhulume folosi. Njalo mhlawumbe njoba lalo indoda yakomalaba ube phansi kwakhe ubezama ukuthi la umalaba athole isibindi lokukhupha inhloni ngaloko kwenzakalayo, kuthiwe kwakumela abantu abesemsebenzini inkundla yaphezulu ibisisithi hhayi kulungile akuphanjaniswanga lutho. ekunzeni indaba ingavela iye emthethwandaba kuyabe kukhona okungaqondanga olokuthi uMalaba wayekhethwe ngumongameli ukuthi aqhubeke esebenza isikhathi sesedlule kutsho ukuthi kwakuvele kuyingxabano ukuthi kwazala nkomoni ngokunye uhulumende uyangenela sandla semfeni emaceleni yakhululazi ombusazwe siyabonakala
ukungabe kulinyathelo elihle yini ukuthi amacala athethwe kusetshenziswa imitshina yebulenjini ama-computers lokunye ukwenzela kwenqabela i-COVID-19
kambe nxa kuyakhulunywa ngamacala la ma-computer labo virtually labo bani bani bangaka baza kwenelisa khona lokho asithi umuntu adale icala esemakhaya khonale kube sokuthi hayi weke wena uzange uhlala emzini wakumbe ngaphi sibe sikhuluma lawe ebulenjini hayi kakusebenzi kanti angithi nxa kuthoniswa icala kakulalelwa amazwi wodwa kuyakhangelwa lokuthi umzimba lobuso bomuntu ukuthini ngalokhu akukhulumayo njengoba sikhuluma kathesi kunje nje kakula muntu okwazi ukuthi sigqokeni kumbe sigezile umba sigezanga kakukho emandleni abantu ukuthi bakubone lokho okuyinto nxa usemthineni sengitsho labafundile abantu bafundile lezi zinto zethekhnoloji enjalo ziphambili kakhulu ebantwini abaningi njengoba ngisitshe ukucatha nje nge-COVID kungani uhulumende lokhu afuna ukukwenza kuye kulungile kakula COVID nxa sekusenziwa okwabanye sokukhulunywa nge-COVID bebegijima indawana yonke le ngempela viki leyana kulungiswa lokuthi ama-structures ezanu-P F i-COVID yayivakatshile yini khonapha hhayi umongameli uvele eZambia ukhetho lwenziwa kule COVID kwafa bani angithi kwafa bona ababevele befile
uyavumela nalo mnumzana Chiwenga ukuthi ngempela uhulumende usebenza gadalala ukuthi imithetho yonke ihambelane lesisekelo esitsha sombuso
hhayi vele angivumelani laye ngitsho hhayi angitsho yiphi imithetho akhuluma ngayo imithetho ethiwa ihambelana lesisekelo sombuso yile efuna ukufeza izifiso zakhe uhulumende lo kuthiwa i-executive abakwaziko lokhu ukuthi kuthiwe kungabi lo u-running mate ka-president ye omama balingane labo baba ye kwathinithini kodwa nxa sesibuya ekulungiseni imithetho eyiyo ethinta impilo zabantu kusawamalanga njenge-devolution akulalutho bebekhuluma nje ukuthi bazikholisise ngoba ngabantu abakholisa uzizwa bekhuluma ubona nje ukuthi sona isisekelo sombuso sebesicutha-cutha nje bekhupha lokhu abantu kuyabaphambanise kubuseni bezama ukuthi bafake izigamba zalokhu abakufunayo
lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo ekobulawayo
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku short wave
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abantu kufanele bakhululeke kakhulu ngoba uhulumende ulandela isisekelo sombuso selizwe njalo uyahlonipha ilungelo loluntu. Umongameli Mnangagwa ongahambanga lonyaka eNew York emhlanganweni weUnited Nations General Assembly ngenxa yokumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 wethule umbiko lo izolo kumabonakude. Uthe kulesithekeli esiqakathekileyo esikunhlanganiso United Nations esikhangelelwe ukuba siza kwethekelela eZimbabwe ukuyahlolisisa umona owadalwa izijeziso zenotho.
My administration continues to entrench democracy, constitutionalism and rule of law through sound legislation as well as fair and impartial administration of justice. This is indicative of our strides to achieve sustainable development by 2030. We remain available to share...
Uhulumende wami uqhubekela phambili elandela isisekelo sombuso welizwe njalo ehlonipha amalungelo kazulu. Siqhuba imithetho ngendlela eziphezulu. Sizimisele ukulalela abanye. Siyakuncoma ukwenziwa izinhlanganiso ezijiyeneyo namankampani azimeleyo. Bonke bafisa ukuba silandele uhlelo lwama-SDGs. Okwamanje sibhekane le-COVID-19 ebhidliza konke esikhangelela ukukwenzela uzulu. Uhulumende wami usevumile ukuba isithekeli senhlanganiso ye-United Nations sibuye eZimbabwe uzehlolisisa umona wezijeziso zenotho ezafakelwa ilizwe lami.
Of unilateral illegal sanctions imposed on my country. My government has approved the visit in October 2021 to Zimbabwe by the United Nations Special Rapporteur.
Lo ngumnumzana Emerson Mnangagwa obekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly. Kulabantu abaningi abathi uhulumende wephula amalungelo oluntu njalo wehluleka ukuqhuba ukhetho olungela kuqelibezela. Asizweni umbono kamnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngalolu daba.
Ispeech esinikezwe ngu-Emerson Mnangagwa e-United Nations siyadanisa kakhulu ngoba asitshengisi isifiso se-government yakhe ukubana bangenise utshintsho oluzothuthukisa ilizwe leZimbabwe. Esikubonayo nje ispeech esi-rehearsed esinga adresiyo ama concerns awelizwe. Makuyi ukuthi u-ED uzimisele ukuthi aziwe into ayikhulumayo njalo athole i-support kwamanye amazwe. I think kuqakathekile ukuthi mayithola ithuba elifana laleli elokuthi ashowcase akwenzayo ekhaya. Speech sakhe afocus on i-progress ayenzayo ekuthuthukiseni isimo sempilo zabantu eZimbabwe. Siyazi ukuthi inkinga i-problem eZimbabwe ikuthi i-problem e-legitimacy yokungavumelani kwama-party ngendlela ama-election aphathwa ngakhona, i-issue yama-human rights violations, i-issue yokunciphisa i-democratic space eZimbabwe, ama-electoral reforms, ama-media reforms, ukuvumela i-diaspora vote. Konke lokhu lezo yizo izinto ezikhangelelwe ngamanye amazwe ukuthi ngabe ziyenziwa eZimbabwe ezitshengisa ukuthi sekulesifiso sokuthi kube lo tshintsho lwamampela empilweni zabantu.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Ukusenjalo amabandla ezombusazwe aphikisayo kanye labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu bathi okwethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa emhlanganweni lo akusilo iqiniso ukuthi iZimbabwe izenzile njalo abantu bakhululekile. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni wakhe awethule izolo emhlanganweni owe-76th session of the United Nations General Assembly ngendlela zebulenjini njengoba engayanga eNew York eMelika lapho wenzelwa khona, umongameli Emerson Mnangagwa uthe eleZimbabwe liqhubeka lithuthuka ngaphansi kohlelo lukahulumende lwe-Vision 2030. Kunje uMnangagwa uthi uhulumende wakhe sewasungula imisebenzi eminengi wathuthukisa ezempilakahle lezemfundo, kodwa osekuphazamisa lomsebenzi yizijeziso zomnotho athi zabekelwa ilizwe. Kodwa umsekeli wesikhulu umelise MDC Alliance umnumzana Felix Mafa uthi kulusizi kuba uMnangagwa angayatshela umhlaba ukuthi konke kumi kuhle elizweni.
Akula notho esilayo, bangathi inotho iyakhwela, so thina singalamali yalapha eZimbabwe angithi imhlolo le bakithi, simchize zimkhelele iZimbabwe ethwele nzima. Yikho ke sicela ukuthi lina linanzelele lingabi le ndaba lakho, kodwa lihambe liyerejista ukuthi ujaha engene. Yiyo into engenza ukuthi iZimbabwe iqhubeleke, iqhubeke kuhle, ibe lombuso wabaningi esithi democracy.
Uqhubeke ekhuthaza uZulu weZimbabwe uMafa ukuthi aphatheke kukhetho oluzayo ukuze kube lenguquko elizweni.
Kube le msebenzi, kube lokudla, kube lonto zonke, hayi kumuntu omdala ozahamba ayihumtha amanga esithi eZimbabwe abantu bahlezi kudle. Lokho ngamanga, njalo sithi sizabona okuzawela kona indulo xa sobo uhlamanyo 2023 yabuya ujaha uzangena
ingcwethi kwezokuhlalisana kukaZulu kanye lezomnotho umnumzana Masimba Manyanya ngomunye wabathi umnangagwa akakhulumi iqiniso.
We can't go and blame those people who are imposing sanctions on this country. We blame our leaders. The country is at a crisis, in a very deep situation of crisis.
Uyabaqhubeka sithola labo ababekela ilizwe lezo zijenzo zomnotho. Sithola inkokheli yethu ilizwe lisenkingeni ngokwesibanga esibi kakhulu okungasala themba lakancinyane. Isimo yezikolo, imithetho efakwa ehlangothini lwezemfundo lakwezempilakahle.
Umongameli Mnangagwa yena ukhethe ungayi eNew York ukuyangena mathupha umhlangano wenkokheli yamazwe omhlaba oweUnited Nations General Assembly UNGA. Emizameni yokwehlisa indleko ngalezi zikhathi ilizwe limelane lobhubhane olwe COVID-19. Owalonyaka umhlangano wesimachumi ayisikhombisa lasithupha owe 76th session wenziwa ngaphansi kwendikimba ethi yona Building Resilience Through Hope to Recover from COVID-19, Rebuild Sustainability, Respond to the Needs of the Planet, Respect the Rights of the People and Revitalize the United Nations. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Live talk namhlanje sikhangela imizamo yokulisana le COVID-19 kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ejekiseni yokuzivikela kulomkhuhlane. Abaqeqeshi bomdlalo wenguqu bamaqembu adlalela isigabeni se-Premier Soccer League PSL bathi sebelungiselela ukuphindela kumdlalo wenguqu enkundleni ibukelwa nguZulu ngemva kokumiswa okwesikhathi eside ngenxa yokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19. UPraxedes Jeremiah sethulela lolu daba.
Abaqeqeshi balomdlalo bathi bona kade baqalisa ukulolonga abadlali babo emalungiseleleni nokuphindela kwalo mdlalo wenguqu ezinkundleni ezithiyeneyo zelizwe. Abaqeqeshi bamaqembu afana le-Highlanders bathembise abalandeli bephoso isikhathi esihle sokulibaziswa yilo mdlalo. Owe-Dynamos yena uTondera Indiraya utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo awedimbari kuphindela enkundleni asekusibanga esiphezulu njalo abalandeli babo sebelambele ukuyabukela lo mdlalo enkundleni hatshi kumabonakude. Abenhlanganiso elawula imidlalo yenguqu yezinga laphezulu e-Premier Soccer League PSL sebehlele ukubana imidlalo yomncintiswano owengezo ye-Chibuku Super Cup iqale ukudlalwa kususela ekupheleni kwayona le inyanga kaMpandula mhla ka-29, uthi imidlalo ye-league yona iqale ekupheleni kukaMfumfu mhla ka-30. Umqeqeshi weqembu le-Black Rhinos uYebethi Marowalaye utshele iStudio 7 ukubana bona njengeqembu kabazange bami ukulolonga abadlali babo ngendlela ezithiyeneyo ezazingeneliswa ngesikhathi kulandelwa izikhonjiso ze-COVID-19 lockdown. Ngakho ke labo sebelungele ukungena enkundleni yiloba yisiphi isikhathi. I-Black Rhinos isesibayeni esigoqela amaqembu abalisa i-10X, Manika Diamonds, Lele Cranbourne Bullets emncintiswaneni wengezo eyeChibuku Super Cup. Kodwa ke umqeqeshi we-Triangle uTaurai Mangwiroy uthi yena labadlali bakhe bahlele ukuguqula ukudlala abakade bekwenza ngaphambilini kukumiswa kwemidlalo yenguqu elizweni ngenxa yokuqhamuka kobhubhane olwe-COVID-19. Imidlalo yomncintiswano wengezo yeChibuku Super Cup ike yasungulwa ngohlangula lonyaka kodwa yagcina imiswa ngesikhathi somqando ngenxa yokuqonga kwenani labantu abakade sebefunyanwa bele-COVID-19 okubangele ukubana uhulumende aqinise iziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown zisuka ku-level 2 zisiya ku-level 4. Kodwa ke ekuqaliseni kwayena le inyanga kaMpandula uhulumende wazise ukubana ngokubona inani lasebebanjwa i-COVID-19 elizweni lisehla useekethisa iziqondiso eze-lockdown. Le midlalo etshiyeneyo egoqela inguqu layo isizavunyelwa ukuphindela ezinkundleni elizweni lonke. iqembu elize nelisa udlala kahle likhokhele kuluhlu lwamaqembu adlala ku-PSL yilo elizamela ilizwe emncintisweni omnyaka ozayo wamazwe wezwekazi le-Africa we-CAF Champions League okuyisicoco ebesiphethwe liqembu lenguqu ele-FC Platinum lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland khonapha eMelika ngingoPractice Jeremiah.
Uhlelo Woza Friday kulivikisi leqembu elilamalunga angamajaha wodwa acula umdumo wesicathamiya ahamba ngegama lokuthi amaqaqa iqembu leli licula likobulawayo. Asizweni okuningi uvela kumsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Sidlulile ezinkingeni kebenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sidlulile ezinkingeni kebenkulu sikhale zonke izinyembezi. Sibabonile esishiya abathandekayo. Sibabonile
leli qembu ligama langabi njalo alilasikhathi eside libunjiwe. Indlela abacula ngayo isicathamiya uqumbaqumba abalandeli banomculo abaningi.
Nawe polio awu mayemba bo. Nawe COVID-19 labeshiya sengasela bani.
Ukhulekani Mkandla ukhokela amaqaqa nguye omele iqembu lakhe namhlanje. Yekela sizwe imbali yakhe kancane.
Mina ngizalwa le kogodla komahlaba ithwale emulini yakomkandla ngosidumisile intombenhle kakhulu engithanda kakhulu. Kanti ke kuleze zomculo ngicula leqembu okuthiwa ngamaqaqa. Ngumholi walo lelo qembu okuthiwa ngamaqaqa okuthi ukuthi abantu abaqhansa intaba. Kusho ukuthi mina nje ozomculo ngiqale khona ngo-25.
Lalani mokchula, siyobona naweza.
Lalangawe malaria.
Lalani mokchula,
mama. Akusithi fahla fahla ngokubunjwa kwaleli qembu Mkandla.
Iqembu lelo okuthiwa ngamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 bengise South Africa ngalesi sikhathi. Kwathi ngo-2020 sengilapha ekhaya ngahlangana lendoda okuthiwa ngu-Opt wakomoyo elilunga lamaqaqa uMohawumalima ngomunye wangkhona uJabulani Nyathi uzobuya umlondolozi wakoDube uMoses wakomasuku kanti futhi kubuye uStanley wakompofu. Yiwo lamadoda engisebenza lawo
emphakathini sekonakele bo sekonakele emphakathini sekonakele.
Ukhulekani wathanda ukucula esemncane njalo ukuthi kukhona abamthunukayo wazizwa laye esiba lo mdlandla okuba ngumculi. Nakho-ke sebecindezele umculo wabo.
Ngiwubone kubomalume bami nxa ibikhumbula iqembu kuthi alibuthela ingcwele. Ngase ngufunzwa kakhulu senguze nguthande i-Black Mambazo lokhu angengeze ngufihle. Iqembu lele lamaqaqa manje lincindezele i-albhamu yokuqala ka-2021 ukuthiwa libhodo elishisayo. Silama singles futhi amanye angu-6 ethi yona Isiphofu, Nkosi and Disability. Ikhona futhi enye ethi Umntwana Wasekhaya.
Hawuzweke yimkhulu kutho kuluvama sela.
Hawuzweke
nababulali
awu madoda
ukuswelakala kwemsebenzi sewulethu bukebeni emphakathini.
Umbona kaMkandla leqembu lakhe bathi badinga usizo kini balaleli thola ukuthi litholakala nga.
Siyatholakala ma kule event yakho outdoors and indoors, imishado, ama-festival, ama-party noma yini sikhona ukuthi sifake ismile empilweni yakho. Uyasithola konke ama-social media platforms, i-Twitter uyathi amaqaqa music, Facebook amaqaqa music, Instagram amaqaqa music. Sibe sesikhona futhi kuWhatsApp nanxa ufuna ukusifonela ngibize inumber 0771903259. Ngiyabonga.
Ngithe ngihambe sathi ngahlangana nengwe. Nansi thathana nami phansi phezulu ifuna ukungiqhuma.
Ngithe ngihamba.
Umculo ongenamachachu uculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. amaqaqa yiwe besilawa kuhlelo hoza hoza Friday namhlanje eansa esiyaphezulu
ekhamoni inkosi yehlathi yangivela
libe lampela sonto enhle igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
O King of Jungle, King of Jungle, you are your lion. Because when I was walking along in the jungle, I came across a hungry leopard. When I
saw umculo weqembu elibizwa ngokuthi amaqaqa, bona abacula umdomo wesicathamiya. Singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela lanxa uhulumende esithi uzulu engakhathazeki ngokuqansa kwenani labatholakala bele COVID.